Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare. Manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MuHarare nemuBulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwenyika shanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimiririra reCitizens Cabinet rinoti rinokachamadzwa zvikuru nekubuda munyika kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panguva iyo zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vasvika muRussia nhasi murwendo rwavo rwekushanyira nyika shanu dzekumabuda zuva kweEurope. Vari kutarisirwawo kushanyira nyika dzakaita seBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan uye kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vatambirwawo nemutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vanoona nezvedunhu reAfrica neMiddle East vaBogdanov Mikhail Lidonovich. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika iyi Vladimir Putin. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza upfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika. Asi vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau vaAshley Pfunye, imwe nhengo yeCitizens Cabinet, vati kufuratira matambudziko ari munyika kwaitwa nemutungamiri wenyika vachienda kuRussia nedzimwe nyika hakuna kunaka.
Kufamba kwemutungamiri wenyika panguva yekuti nyika iri kuchema, vanhu vari kuchemera masolutions, zvinoita senge mutungamiri wenyika ari clueless. Kana ari clueless semutungamiri wenyika, tinomudana isu semacitizens tichiti aiwaka, uya katigare pasi titaurirane masolutions, nekuti isusu tinawo masolutions evanhu. Vanhu vese vanawo masolutions. So ngaauye anzwe zvichemo zvevana vake, anzwe kuti vanhu vari kuti chii. Then ipapo ndo pachawana masolutions okugadzisa nyika yake. So tiri kuti even ukatarisa the budget iripo, kuti kana iyi achiramba achifamba famba, zvinoreva kuti mari iyoyo iri kutobva kubhajeti yenyika, mari iri kushanda imari yenyika. So zviri very important kuti iye adzoke akansile matrip ake.
Vanotungamirira vechidiki muCitizens Cabinet vaShepherd Gondo vakurudzirawo mutungamiri wenyika kuti agadzirise zvichemo zvevanhu zvinhu zvisati zvanyanyoipisisa, vachiti veruzhinji kunyanya vechidiki vaneta nekutambura.
Tingatidambudziko iko zvinorasvika paboiling point, pekuti ukatarisa vechidiki vashungurudzika kwenguva yakakura, hakuna mabasa yeti taitarisira kuti pakaitwa maelections akabva kuitwa zvinhu zvichachinja. Asi tiri kuona kuti neatingati maausterity ari kuitwa ari kutowedzera kuti zvinhu zvinge zvichioma. Saka ndosaka muri kuona vechidiki vane hasha, ende pazasvika apa hasha dzacho hadzisati dzatinyatsokuonekwa. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti pachine karunyararo karipo, ende isusu semacitizens zvakare tiri kudaidzira kuti pavaine runyararo. Mutungamiri wenyika ngazvi nini pise akole yatokutaura national dialogue yekuti tione kuti nyika yofamba sei.
Vanokokera misangano yeCitizens Cabinet vaBRICS Bomba vatiwo vanhu vanofanirwa kubatana mukusunda hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo. VaBomba vati vakamirira veruzhinji vachatanga kuungana chishanu chega chega kuratidzira kunyunyuta kwavo kuhurumende, uye vakati vari kutsigirawo shutdown yadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions.
Atiri kuti maCitizens Vigil hanguva dzichange dzichitaurwa bati kuungana kwevanhu kwavanenge vachiungana vachitaura kubatikana kwavakaita nezvinhu vachiisawo madimands avo kuhurumende. Ende chatiri kudeedzera isusu kubatana kweavo vese chavari kuronga pane mamiriro akaita nyika, vari kuedza kuronga zvine runyararo kuti vanhu vange vachiratidzira kuti hurumende inge ichinzwa. Tiri kudaidzira kubatana kwevanhu vese vane urongwa hwakadaro kuitira kuti voice revanhu ringe richibuda rakanyatsa kukura riine mutsindo.
Citizens Cabinet yatiwo inoda kuti vashandi vehurumende vabhadharwe mari inovakwanira uye kugadzirisa dambudziko remafuta ekufambisa edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyoyi, tabatawo nhengo yeZANU PF vaimbova mumiririri weCholocho North muParamende vaBelief Gaule kuti tinzwewo divi ravo.
Kurwendo rwa romutungamiri wenyika rwakakosha, ende irwendo rwokuti kana tichitarisa tongotarisa kuti macivil servants iye zvinange chichema chema nenyaya dzemari ichida kuona unoubhadhara nemaus dollar. Izvozvo hurumende iri kutarisira kuti igadzirise nyaya dzezvichemo zvevashandi vehurumende nokukurumidza. Sezvinhu ngaaite basa rake, hakuna zvakaipa nokudaro.
Hazvisi here zvekuti baba vasiya musha uchibvira vachimhanya kunoshavira mhuri kunze uko?
Ipapo unongoza vanhu izvo zvinobuda mashopu vanhu veMDC vanhu veopposition, sorry kuti nditaure izvozvo. Vanhu vanotarisa kuti kana vachiti baba anosiya musha uchiti ndivo kuitira president maprograms ka kati president kana ange ananga kuita maprograms apresident anoti planned overnight kuti vanoti nhasi ndoichinja mangwana zvinenge zvarongwa. Iyo veopposition kana vaoronga zvavo nemademonstrations hazvinei napresident izvo. Hazvini kuti president ombovapo kana vanhu vechitisa mataya murod ai vachitisa property nezvimwe zvakadaro. Varipo vari kuita basa racho, vari kuti vakatarisa izvozvo. Mapresident ngaaendire mberi nokuti kuita basa rakakosha rekuti tigadzirise nyika, nyika iende mberi.
Mari dzinoshandiswa munzendo idzi dzakati wandei, hakuna here dzimwe nzira dzingaitwe kuti vafambe nzendo idzi asi nemitengo yakati dzikei pane yavari kushandisa iko zvino?
President ka security yake nezvimwe zvakadaro zvinokuda kuti vanhu vatarise nyaya dzakadaro. Ndizvo kuti ndo kufamba kwapresident kwainoitwa napresident. Kana ichifamba haafambi iya rwendo riyari rongondi unongofanana nemunhu woga woga anokwira mudege ichipinda business kati ichipinda. But security yepresident yakakosha sikere. Kana tichiona zvinhu zvichiitika munyika munomu, zvinhu zveterrorism nezvimwe zvakadaro zvakawandawanda, tinongotitarisira kuti president ave safe kwavo kwese kwazvo maari aine intransport yaanoshandisa. Tongoona kuti zvimwe zvacho zvinokonzera kuti tione kuti transport yacho ari safe.
Nhengo yeZANU PF vaimbove mumiririri weCholocho North muParamende vaBelief Gaule vange vari parunhare kuCholocho kwakare. Mapurisa muBulawayo ashandisa utsi hunokachidza kuti adzinge vanhu vange vachiratidzira muguta iri. Pazosvika nguva dzekuma 1 masikati muguta mange musisina vanhu, zvitoro nemabhanga zvanga zvavharwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu zvakanga hazvo muguta matanga mine runyararo zvichoro zvikuru zvakawanda zvange zvakavharwa uye panguva dzekuma 9 mangwanani momo yevanhu yaungana pa City Hall vakazotenderera mumigwagwa yeguta vachiimba nekuisa matombo nezvimwe zvose zvavange vachikwanisa kuwana kudzivirira kufamba kwemotokari muguta Kuratidzira uku kwaitikawo munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakadai seSizinda, Chavalala neNtumbane uko vamwe vevange vachiratidzira ava vapaza chimwe chitoro cheChoppies vachitora zvinhu. Kuvhurwa kwekotoro yekutanga kwedare reHigh Court uko kwaitwa nemutevedzeri waChief Justice Justice Elizabeth Kwaunza kwambomiswa kukazoenderera mberi mushure mekanguva apo vanhu vavasvika vakaratidzira panze pedare iri. Mukuru weboka revechidiki mubato reMDC mudunhu rebulawayo vamalandu mwove avo vange varivo pakati pevange vachiratidzira vati iyi nzira yeveruzhinji yekuratidza hurumende kuti vanoita nematambudziko avari kusangana nawo zuva nezuva vachitiwo kukwidzwa kwemitengo yemafuta edzimotikari kwawedzera kutambura uku Gweta vakolwa nengwenya avo vange vari pachiitiko chekuvhurwa kweHigh Court ndemumwe wevaona zvaitika uye vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwaitwa nevanhu uku kunoenderana nekodzero dzavo pasi pebumbiro remutemo wenyika
vanhu vaidemonstrata ikodzero ravo kariri provided pa constitution kuti vademonstrate and mademonstration ayo echidanga they were very peaceful chero mapurisa ka echiinterfere nedemonstration iyo I think vakadila nedemonstration iyo nenzira iri peaceful because vakafara matekas kuti vadispense vanhu
mumwe mugari wemubulawayo vamoses kumbweya vati kuratidzira kwevanhu kwaitika uku hakushamisi nekuti veruzhinji munyika vaive kunhonga svosve nemuromo
tiri kurwadziwa nezviri kuitika munyika yedu kuti purezidhendi wenyika anongomuka oti fuel yakwira ne200% amenoti anenge akambofunguwo here kuti marepercussions azvo akamira sei and hapana zvimwe zvatingaite kunze kwekudemonstrata
Mumwe mfundisi vaskalo tsele vaudza Studio 7 kuti mamirira aita zvinhu munyika ave kuda kuti vanhu vose kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika vaite maonera pamwe
tiri kutya kusangana kuti tigare pasi tichitaurirana that's why tichitamudzika then mozoti yei chechinamata kuti mudini namata kuti mwaradini maragupa vatotipa zvinodiwa zvacho katigare pasi tichitaurirana saka mapoliticians come together church leaders join them business community uyai tigare pasi tikurukure titsvage kuti tingagadzira sei nyaya dziri kunetsa nyika yezimbabwe that's all
nhasi range riri zuva rekutanga rakadedzerwa nevemamwe masangano akazvimirira ega kusanganisira veZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU kuti vanhu vagare kumba ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taura ishava
Zvino muHarare zvange zvakaita manyama mire nerongo vanhu vachiratidzira mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutengo wemafuta wainge wawedzerwa nezvikamu zvinodarika zana nemakumi mashanu nemusi wemugovera Blessing Zulu anotipanyaya inotevera
Munzvimbo zhinji dzemuHarare zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neEpworth kwange kuine mhirizhonga inotyisa zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda hutsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorirawo nematombo kumabvuku chitoro cheChoppies chapwanywa nekubiwa zvinhu Zambuko reUnyani Bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira Chicken Inn yepa Makoni Shopping Center neOK Supermarket zvinonzi zvapwanywawo Icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vafumobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai edzimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa vamwe vataura ni Studio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika Studio 7 yaitawo hurukuro nemwe mugari wekumabvuku vabiula chawatama
isu staneta nekura nemunhasi ne, 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 prize kupina mutown is $5. Saka kana chinga nenda kuti hapana chandiri kudzoka nacho. Saka isachatodi, idi achatomudi pachigara. Hangatobve. Hatichatomudi idi.
The biggest failure unangavo.
Studio 7 yakwanisawo kubata mwe mugari weku Epworth vatapiwa sinokwenyana.
Zvinhu zvirwadza. Kunyika murwadza zvisingaite. Ndoda kuti mabasa atisikumawana. So far takuma 25 years, 26 years hapana kana kambosenza pakamba. Uye tiziri. Chikafu chaicho chikutodhura kuwana. Zvikunzi tiziri racho dakwanika nemahusa. Apa husa racho hatina.
Kunyange hazvo hurumende iri kunongedzera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, hashtag this flag, General Consensus, Citizen Manifesto neConsent Agenda. PaWhite House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwapiswa bazi. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, vakati kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remitemo, asi vakashora masangano aya nekwavanoti kumanikidza vanhu kuratidzira, uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa chero nguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kukaramba kuchenderera mberi, mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Iko zvino tochienda kumutori wedwenhau Thomas Chiripasi, tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muHarare pari zvino. Thomas, uri kutinzwa zvakanaka here?
Ndiri kunzwa zvakanaka Evans. Chandingada kuudza vateereri ndechekuti masoja pamwe nemapurisa vachiri kutenderera kutaura kwandiri kuita izvezvi. Ndakamira parutivi pemotokari yemasoja ayo ane zvombo ari kufamba achimanikidza vanhu kuti vange vachidzokera mudzimba. Kutaura kwandiri kuita izvozvi ndiri panosangana mugwagwa wakona Glenara na Chiremba Road akupanga pambenge paiswa matombo nevaratidziri vanga vachibva kuAirport vasvika kupinda mudhorobha. Asi vese vari kupfuura panzvimbo iyi vari kumanikidzwa nemapurisa nemasoja akapakatira zvombo kuti vange vachibvisa matombo iwayo nezvose zvakasvitswa nevanhu vanga vachiratidzira mumigwagwa. Takatarisa zvakare zvaitika kumabhuku muchinguva chapfuura. Kwanga kuchirwiswa zvakare pakati pemapurisa nevagari vanga vachiratidzira zvakare. Tikutambira mashoko Ivan ekuti iko Maskati kune mapurisa aisawo hutsi hunokachidza pachikoro chemabhuku Primary apo pari kufungidzirwa pane mwana afa mushure mekunge vanhu vachinge vachadza kuti vatize zvakanaka zvazoita kuti mwana uyu atsimbirirwe. Asi hatisati takwanisa kuwana mashoko kubva kumapurisa. Kutaura kwandiri kuita kudai muna Mutare Road tikutambirawo zvakare mashoko ekuti paruwa panechitoro chechopis pari kubvira uye pasakunda mumugwagwa unoenda kwamutare zvakare patizere paDama Falls pari kubvira zvakare matombo achaka akazara mumigwagwa masoja ari kufamba achibvisa matombo iwaya achibatsirana pamwe chete nemapurisa.
Thomas, tiri kunzwawo kuti vatori venhau vanga vachishungurudzwawo mumhirizhonga yanga ichiitika iyoyi.
Hongu vatori venhau vazhinji vanga vachishungurudzwa mukore wese wezuva vakawanda vachitorerwa zvinhu zvose zvavanga vachishandisa zvakafanana nemafoni makamera avo avanoshandisa kutora mufananidzo vachizimiswa zvose zvavanga vachinge vachitora muswere wese wezuva. Kutaura kudai kwandiri kuita ini wenyu Thomas Chiripasi ndiri kubva kupiwa zvandanga ndichishandisa zvanga zvatorwa nemapurisa kusanganisira motokari asi kutaura kwandiri kuita iko zvine zvinhu ndingati pari zvino ndakwanisa kunge ndichitsukunyuka pandanga ndatorwa nemapurisa asi kutaura kwandiri kuita kudai masoja achiri kutenderera pamwe chete nemapurisa vachiona kuti zvinhu zvakamira sei vakachengetedza runyararo sei vachidzosera vanhu mudzimba zvokuti tiri kutarisirawo kuti mangwana zvinogona kuramba zvichienderera mberi sezvo vatanga tichitaura navo vanga vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiya chigaro uye vagadzirisa nyaya yekukwira kwaita mafuta pamwe nekuoma kwaita upenyu munyika
pane here vamwe vapfurwawo vawaonawo mawanga uchifambawo
pananga ndichifamba hongu handina kusangana nevanhu vapfurwa asi mashoko atatambira anotiwo kuchitungwiza kune vapfurwa nemapurisa zvazoita kuti varatidziri vaende pakamba yemapurisa pamakoni apo pavanoratidzira panonzi papiswa motokari asi hatina kunge tichikwanisa hedu kusvika ipapo tamboedza kutaura nemapurisa anga ari ipapo asi vanga vasati vanyatsotipa zvizere panyaya iyoyo
tinotenda Thomas uyo ndiye Thomas Chiripasi mutori wedu wenhau anga achitiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino ari parunare ari kuHarare Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADHR rashora zvikuru hurumende mukushandisa mabara mukuedza kumisa vanhu vari kuratidzira mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vesangano ravo vari kurapa vanhu vazhinji vakuvadzwa mukuratidzira uku kusanganisa vamwe 10 nevatatu vavati vakuvadzwa zvakaipisisa tanonoka wande westudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo
tiri kushishikana zvikuru nekupfurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe taona kuti vanhu vakawanda vapfurwa muguta reHarare vamwe vapfurwa mudumbu vamwe vapfurwa makumbo vamwe vapfurwa pakasiyana siyana hatizivi pari zvino hatina umbo wekuti avapfuura ndiani asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfurwa nemastate security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators sezvada tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo
munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani
hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani asi vakara vauya kudana chiremba vari munetwoki yedu yemadoctors for human rights by masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe tanga tine 13 mapatients vakuwara zvakanyanyisisa vakuwara vakawanda kupfuura 13 asi 13 ava ndo vakuwara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauro atichiita vamwe vari kuenda vatori mutieta vari kuoparetwa vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara vamwe vabatsirwa vakadzokera kudzimba
sangano renyu raana chiremba chii chariri kuita pari zvino
tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe saka vana chiremba vedu pari zvino vari patinoti standby tatenderedza manhamba yedu hotline number yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuwara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nekunana Bulawayo ngavabatire vanhu vezada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa tinovabatsira nemabills tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu tinovabatsira kunge kuti vange vachikasika kurapwa vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0777604610 vanotaura nemumiriri wedu ndianenge zvenge achiasesa kuti chiremba ari pedyo navo ndiani
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vari parunhare natanonoka wande westudio 7 Mukuru wevatongi vedzimosva munyika Chief Justice Luke Malaba nasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino. Vachiti vanhu vanokwidza nyaya dzavo kumatare neveruzhinji vanofanirwa kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Achiparura kushanda kwematare pamuzinda weConstitutional Court nhasi, Justice Malaba vati matare anopa mitongo yavo mushure mekupa mativi ese mukana uye anoita izvi achitevedza mutemo. Vati nekudaro, zvakakosha kuti mitongo yematare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kumatare epamusoro. Vati matare epamusoro anotambira kana kuisa mitongo yematare pasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare. Justice Malaba vati kunyomba vatongi vematare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
court. Mutemo unoshedzera kuti mitongo yematare iremekedzwe kunyange usingawirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndikukurudzira vanokwidza nyaya kumatare nevanhu vese kuti varemekedze matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa nematare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malaba vati zvinofadza kuti mapazi ese hurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira mutitusi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kumatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura matare akadai kumasvingo, muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malaba kuti matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kumatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora matare yedu nyambo tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave nematare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Ndokungama wamukuru wematare achitaura kuti the National Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunze kumatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu vuone kuti chii pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malaba vabuda pachena kuti vanoda kuti matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Auori chinhu chatikanganisa munyika ende ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori gaita uri gaipfumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malaba ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
Isinoti whatever criticism unoita it must be temperate. Uchinyatsoona kuti apo dei vanga vakadai zvingari zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina umbowo. Justice Malaba vati zvakakosha kuti matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rao nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuratidzira kuri kuita vanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MuHarare neMubulawayo moita mhirizhonga inotyisa vanhu vachiratidzira. Vana chiremba vanoti vanhu vakawanda vakuvara mukuratidzira uku. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muRussia murwendo rwavo rwenyika shanu. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda bako VOA.